Manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu kurume 9/2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Ndichiti yezvino izviri muchirongwa chanhasi. Vanorwira kodzero dzevanhu vanoungana muAfrica Unity Square vachirangarira mutungamiri weOccupy Africa Unity Square vaItai Dzamara, avo vakapambwa vakatsakatika nevanofungidzirwa kuti vasori mumakore matatu apfuura. Misa Zimbabwe inoshoropodza urongwa wehurumende wekuda kubatanidza mabhiri anoti cyber security, data protection pamwe chete electronic transaction. Makonye erudzi rweArmyworm anoparadza zvirimwa mumatunhu akawanda emunyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanorwira kodzero dzevanhu pamwe nevemapato ezvematongerwo enyika nhasi vaungana paAfrica Unity Square vachirangarira mutungamiri weOccupy Africa Unity Square vaItai Dzamara, avo vakapambwa vakatsakatika nevanofungidzirwa kuti vasori makore matatu apfuura. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vanhu vanga vachidarika zana vaungana paAfrica Unity Square muHarare nhasi vachicherechedza kusvika kwaita makore matatu nhasi. Vadzamara vapambwa nevari kufungidzirwa kuti vasori. Vadzamara vanonzi vakapambwa musi wa 9 kurume makore matatu apfuura. Vari pakati pekugerwa mumusha weGlenview uye kusvika pari zvino hapana anoziva kuti chii chakaitika kwavari. Mudzimai wavadzamara amai Shefra Dzamara vaudza Studio 7 pachiitiko ichi kuti vabayiwa nendangariro dzekufunga murume wavo.
Ane zvibva 3 years murume wangu asati awanikwa, zvinhu zvakationera semhuri because hatisi kuziva kuti itai aripo mupenyu here kana kuti vakamuuraya. Zvinhu zvakandomera noti mhinduro chai handisisini.
Mumwe ataura pachiitiko ichi mutungamiriri webato reUDM amai Violet Mariacha vati semunhukadzi vanoshaya zvokuita kana vakafunga upenyu huri kurarama mai Dzamara vasingazive kune murume wavo.
Tininiwo semudzimai ndakamirirawo mamwe madzimai kuti aiwa izvi hazvigoni izvi. Zvinotifungaiwo kuti mudzimai akapindawo mugovernment mukoma isai tinowawana.
Zvichakadai mutungamiriri weAmnesty International muZimbabwe vaCousin Zilala vati hurumende inofanira kutora matanho kuti pazivikanwe kuti chii chakaitika kuna vadzamara uye kuti vasanganiswe nemhuri yavo kana vari vapenyu.
Tanga tichitarisira kana kuti tiri kutarisira kuti hurumende yamunangagwa inofanira kuti iratidze kuti yakasiyana nehurumende yanga iripo. Ende chinhu chekutanga chavanofanira kuita ndechekugadzirisa paityorwa kodzero dzevanhu nehurumende yapfuura.
Vazilala vatiwo kupambwa kwakaitwa vadzamara kunoratidza kuti veruzhinji havasati vasununguka kutaura zvavanoda, vachiti izvi ndezvimwe zvezvinoratidza kuti sarudzo dziri pachena dzinova zvezvimwe zvaidiwa navadzamara dzichanetsa kuita gore rino. Vachitaurawo pachiitiko ichi munin'ina wavadzamara vaParson Dzamara vakurudzira veruzhinji kuti vasavhotere ZANU-PF musarudzo dzegore rino, vachiti veruzhinji havafaniri kuvhotera vanhu vanopamba vanhu.
Takarasikirwa nehama dzakawanda, tine vanhu vakawanda vane zvironda, vane masikari. Nekuda kwechihurumende ichochi chine usinye, tiri kuenda kumaelection tinoziva kune vamwe vanhu izvosvo vari kutoplota kuda kuuraya. And on that note, tichipedza regai titi because of that we do not at all, we must not at all vote for Mnangagwa because of this issue. By the way,
We engaged him. We wrote him a letter.
Yes.
If anything, they are the ones who are supposed to approach us as a family and say, okay, Bakomana, we couldn't have new dispensation. Yeah. Where did you tell me that? We have tried to engage them and they continue stonewalling us out. And we are saying no.
Zvichakadai masangano anoshanda akazvimirira akaita seHeal Zimbabwe Trust neCrisis in Zimbabwe Coalition aburitsa mashoko ekuti hurumende inofanira kutaura kuti vadzamara varipi izvo zvinotevera mutongo wakaturwa nedare repamusoro wekuti hurumende inofanira kuferefeta zvizere nyaya yekushaikwa kwavadzamara ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi.
Direct from Washington.
Sangano reMedia Institute for Southern Africa, Zimbabwe, rashoropodza urongwa wehurumende wekuda kubatanidza mabiri ecybercrime, electronic transaction, pamwe nedata protection. Mumwe panzvimbo imwe chete, mutori wedu wenhau, Patricia Mudadigwa, anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7, mukuru weMisa Zimbabwe vatavan moyo vanota vawirirane nekubatanidzwa kwemabhiri matatu aya pamwe chete. Vamoyo vanoti mitemo iyi inofanirwa kuzvimiririra pasina kuti iunzwe pamwe chete.
Aya makumbo matatu aya anorema kuti angachiunganidzwa pamwe chete. Takazviona kunyika yeSouth Africa. Vakaedza kuzvidaro kuti vaunganidze pamwe chete zvika zvakadaro. Asi vakazoke vatarisana nekunishushikana zvikurusa vakabvisa mutemo uyu through yatinoti iyo repeal.
Vamwe vanoti misa iri kuramba kubatanidzwa kwemabhiri matatu aya kuti uite mutemo mumwe chete sezvo kuchizogona kuzokonzera kumbunyikidzwa kwedzimwe kodzero dziri mubumbiro remutemo yenyika sezvo hurumende inenge ichida kumanikidzira zvese pamutemo mumwe chete. Vanoti izvi zvinogona kuonekwa pamutemo weAccess to Information and Protection of Privacy Act.
Zvinovhiringa kodzero dzinenge dzakusiyiwa dzisina udzamu hwekuongororwa. Kodzero dzakaita sekusungunuka kutaura pamasaisai. Dzinovhiringwa nekodzero dzavanenge vakunyanya kusundira dzinova idzo dzekusimbisa mbongororo dzehurumende kana kuti meso meso ehurumende pane vanenge vachishandisa madande mutande atinotiwo masecurity rights anozosimbiswa kudarika madigital rights online.
Kurukota rezveumhizha nekufambiswa kwemashoko vasupa mandwanzira munako kadzi vakaudza nhengo dzeparamende dzekomiti inoona nezveumhizha nekufambiswa kwemashoko kuti kunyange zvazvo vanga vapedza kunyora bhiri recybercrime vakariendesa kuofisi yemuchuchusi mukuru wehurumende mutemo uyu waive wamiswa kuti ubatanidzwe nebhiri reelectronic transaction pamwe nedata protection bill.
Isu taita basa rese ranga rakatarisirwa kuti tiite seministry. Taipedza draft yedu takaiendesa kuhofisi yaattorney general kudrafting division. Vaitarisa vakati taiona yabuda zvakanaka asi tachifunga kuti kune imwe mitemo ye e-transactions bill ne data protection bill yatinofunga kuti zvirimo zvakatifananei nezvirimo cybercrime bill. Saka zvatakufunga kuti tidzibatanidze ari matatu yoita bhiri rimwe ndo basa rako riri kuitwa ne drafting division yekuattorney general's office. Kachinga vangopedza vachatipa choenda nayo kupi? Choenda nayo ku cabinet.
Bhiri recybercrime rakambokonzera kusagadzikana kukuru vemasangano anorwira kodzero dzekufambiswa kwemashoko zvakasununguka vachiti hurumende inoda kushandisa mutemo wekutsikirira kodzero dzevanhu. Mutemo weCyber Security Bill unobvumidza hurumende kutora zvinhu zvakaita semakombiyuta, nharembozha nezvimwe kubva kuvanhu nemakambani vanenge vachiferefetwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
mubatanidzwa weMDC Alliance uri kuita misangano miviri kumateveleland mukupera kwesvondo inoti kucross date nemugovera uye kuplumtree nesvondo. Munyori mukuru weMDC Tiva Douglas Mwonzora vanoti hapana chingakonesa vakuru vebato ravo vakaita samuzvare Tokozani Kupe vaLove More Moyo pamwe navaAbednego Bebe kuve pamisangano iyi. Tanonoka Wande weStudio 7 abata vaMwonzora kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Chekutanga ndechekuti kumateveleland tiri kuti isusu idunhu rakasarira padevelopment panguva yaMugabe. Idunhu rakapindwa nenyaya yeguku rahundi ikabva rasarira zvakare panyaya yedevelopment. Saka idunhu rekuti rinofanira kutanga kupiwa priority panyaya yedevelopment sokuti idunhu ranga rasiyiwa naanaMugabe pavaita zvinhu zvavo. Tiri kuenda zvine meseji yokuti tiri kuda kuti vanhu venyika yedu vabatane. Hazvina basa kuti uri mushona, uri mukalanga, uri mundevere, uri munambia. Chaenda nenyaya yedevolution.
Munotarisirawo here kuti amai Kupe vaLove More Moyo navaBebe vangavuyawo kumarali aya?
Zvinhu zviri kuitika muMDC tiri kukudza kuti vanhu vange vari vanotaurirana. Saka tiri kuti isusu kune maleaders edu ekumateveleland vanhu vatinorespekta zvikuru kunyange kuti vanogona kuuya mangwana kana kusakwanisa kuuya mangwana. Chatinonyanya kuda ndechekuti pange paine nhauriranwa pakati pevatungamiri.
Bato renyu rakange rapa vamwe vevakuru ava deadline. Zvino bato renyu rodini navo sezvo mazuva amakavapa apfuura?
Chatinonyanya kukudza zvikuru haizi nyaya yokuti touch is a move. Chatiri kunyanya kukudza ndechokuti vatungamiri vange vanotaurirana. Nyangwe kuti zvakatongwa hazvo zvichinzi zvakati, priority yekutanga-tanga ndeyekuti bato redu ringe richinge rakabatana.
Avo vange vari munyori mukuru weMDCT vaDouglas Mwonzora vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Muchikamu chedu chatiri kutarisa zvakadzama makakatanwa ari kuitika muMDCT nasi, vanhu vakawanda vari kushoropodza mirizhonga mumapato ezvematongerwo enyika apo nyika yakatarisana nesarudzo gore rino. Ata Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakawanda vanoti mirizhonga iri kuitika muMDCT mucherechedzo wekuti sarudzo dzegore rino dzinokwanisa kuita mirizhonga yakawanda zvichipesana nechishuwo chemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa chekuti munyika muve nesarudzo dzakachena uye dzisina mhirizhonga. Mhirizhonga mubato reMDCT yakatanga zvakanyanya apo nhengo dzebato iri dzairadzika muchakabvu vaMogenitsvangirai apo vechidiki vebato iri vaida kurova mutevedzeri wemutungamiri webato iri muzvare Tokozani Kupe nemunyori mukuru mubato iri vaDouglas Mwonzora vachivapomera mhosva yekuramba zvido zvavo zvekuti vaNelson Chamisa ndivo vainge vakabata matomo mubato. Kusawirana mubato iri kwakazosvika pamirizhonga apo vamwe vatsigiri vebato iri vakarohwa zvakaitisisa kubulawayo nesvondo. Asi mutauriri weMDCT vaObed Gutu vanonzi vakambomiswa basa neNational Council vanoti mirizhonga yakatanga kare apo bato iri rakambotsemuka asi vakarera imbwa nemukaka sezvo vasina kuishoropodza nekuigadzirisa.
Mirizhonga kana kuti violence muchirungu haina kunaka, nekuti ukaona nyika dzose kunyanya muno muAfrica dzinozodzikana kana dzamara dzaenda kuhondo zvinotanga saizvo zvizvi muchishona tinotika moto kamberere kanopisa matanda mberi. Kamoto kanotanga kari kadoko doko zvino kakasadzimurwa vanhu tongoti haa kamoto aka hakana nebasa rose. Asi kana kazofamba kazobhebha unoona kopisa miti kopisa matondo nokuti kakaregererwa.
Mumiriri weNorton muparamende vaChemba Muliswa vanoti zvemhirizhonga zviri kumapato ose kunyanya kana paine sarudzo.
Mhirizhonga yakaitika mubato meMDC inorakidza kuti pachiri neutungamiri huchida kuona mayouth vachirwisana, and izvi zvinoita kuti kana taenda kuelection chaiyo chaiyo general election mayouth avanenge vaita training ikoko kumapati kwavo vochinorova vanhu manje pageneral election. Izvi zviriko kumapati ese zveMDC izvi zvinobva pakusawira kweutungamiri.
panyaya kuti vamwe vezvinotongerwa yenyika vave kuita vechidiki vari kuvachengetedza kana kuti militia sezvakaonekwa kumusangano weMDC Alliance kuchinoi nesondo vamuliswa vanoti hapana chakaipa chero vasingazotora simba rebato kuve simba remapurisa kana masoja. Vaguti vanoti nyaya yevechidiki vanoshandiswa kuchengetedza vakuru vakuru vemapato zvinofanirwa kurambidzwa sezvo zvichizotanga masoja asiri pamutemo sezvinoitika kune dzimwe nyika dzakafanana neRepublic Democratic of Congo uko kwakaita Banyamulenge. Mukuru weZimbabwe Human Rights kana kuti Zim Rights vaOK Machisa vanoti vanoshoropodza mirizhonga munyika zvisinei kuti ndiani ari kuiita, asi vanoti zviri pachena kuti pane vave kukuchidzira kusawirirana mubato iri.
Ini chandinofungira ndechekuti pane vanhu vari kufuridza vandinofungira kuti vari kuda kuti paite sekuti pane makakatano makuru. Daita pasina vanhu vari kufuridzira nyaya iyi, tinoona mirizhonga yeMDC ichikwanisa kudi kugadzirisika.
Vamachisa vashoropodzawo vakuru vemapato vanorapa kuti pane mirizhonga munyika. Vamachisa vanoti havana kufara nemashoko avamunangagwa avo vakaramba kuti kwainge kusina mhirizhonga musarudzo dzemuna 2008, asi vanhu vakawanda vakafa zvinozivikanwa pasarudzo idzi. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muchinhoi vaJohn Marava vanoti zvinosuwisa kuti vezvematongerwo enyika vanoda kugadzirisa nyaya dzavo dzeutungamiri nechisimba. Vamarava vanoti mhirizhonga inoitwa mumapato senzira yekunyaradza vose vanenge vachipikisana nezvinenge zvichidiwa nevakuru vakuru. Bato reMDCT rinoshoropodza mirizhonga iri kuitika mubato rayo vachiti vachaferefeta zvakakwana nedonzo rekuranga vose vari kukonzera mirizhonga. Kunyange hazvo MDCT yakati iri kuferefeta nyaya idzi, hapana zvati zvaziviswa kubva pakaitika mirizhonga kubhuyera. Nezuro nengo 12 dzeMDCT dzakamiswa pamberi pedare kuBulawayo mushure mekusungirwa mirizhonga yakaitika nesvondo iyo yakaona vanotsigira muzvare kupe vachirohwa zvakaipisisa. Nengo idzi dzakabhadhariswa mari yechibatiso kuitira kuti dzitongwe dzichibva kumba. Vanhu ava vanosanganisira sachigaro weMDCT muBulawayo uye vari mutevedzeri wameya weguta iri vaGift Banda avo vari kutsigira vaNelson Chamisa. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930-13860, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza5:15 kusvika na6 PM uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Mutungamiriri weKenya vaUhuru Kenyatta nasi vaita musangano nemutungamiriri webato guru rinopikisa munyika iyi vaRaila Odinga mukuedza kwevatungamiriri vaviri ava kutsvaga nzira dzekupedza gakava rakakonzerwa nezvakabuda musarudzo dzemutungamiri wenyika izvo zviri kupikiswa navaOdinga. Izvi zvanga zvakonzera kusagadzikana kwenyika iyi uye kuurayiwa kwevanhu vanodarika churu. Akandeke kutanga kuti vaviri ava vasangane kubva pakaitwa sarudzo idzi uye vaudza vatori venhau kuti vachashanda pamwe chete kuti nyika yavo iende mberi murunyararo. asi dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti kugadzirisika kwemakakatanwa pakati pevatungamiri vaviri ava kwakaoma sezvo nyika yavo ichinetseka zvikuru nenyaya yemarudzi. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vaPromise Sunday.
Ndaionawo briefing iyoyo, press conference iyoyo, ende zvinhu zvinodadisa kuona vanhu vangu vachirwisana kudaro, vachiuya pamwe chete, vachibatana, vachitaura kuti chinhu chikuru hapana kupikisana kwese kwatinoita kungave kwakakosha kudarika Kenya. Saka tinoona kuti ndo politics dzatinokurudzira, kwete politics dzekuudza vanhu kuti varovane kana kuti dzekuti vanhu vaende vachipwanya zvinhu. Politics dzakadaro adzifambise nyika kuenda mberi. Saka I think ndinoona kuti kubva pane ino nguva iyo ine yataona vakuri vavo vaviri vakabatana, zvichaita kuti vanhu venukinya vakwanise kubatanawo zvekare.
Mhuri yeZimbabwe yadzidzawo here zvipi pane zvaitika izvi?
Kudzidza mukoma zvinotondinetsa, nekuti zvinoitika kuZimbabwe zvinoita sezvinonzi mapoliticians edu havadzidzi. Handizivi kuti pataenda kuchikoro ivo vakanatso, patinoti maZimbabwe dzakafunda ivo vakafundei, because tinoona kuti tinowanikwa tine zvidzidzo zvakawanda zvinowanikwa zvichiuya pamberi pedu, asi vanotadza kunzwisisa kuti number one, kutungamidza nyika pamberi kuita sei. Nguva nenguva pane zvidzidzo zvakawanda zvinouya nepolitics dzenge zvichiitika kuna naZambia uko nyangwe dzenge zvichiitika kuna naSouth Africa, asi mapoliticians emuZimbabwe zvinoita sezvinonzi vakaputirwa, havasati vasvika pastage yekuti vanotora zvidzidzo zvekune dzimwe nyika voita kuti nyika yedu ienderere mberi.
Avo vanga vari vanoongorora nezvematongerwo enyika vaPromise Sunday vari parunhare kuFlorida muno muAmerica neStudio 7. Kambani yePro Dairy iri kutenga mombe dzemukaka dzinokosha mari inodarika mamiriyoni yemadhora kubva kuSouth Africa pasi pechirongwa chayo chemafuro, icho inoti chakanangana nekuderedza mutengo wekugadzira mukaka pamwe nekuderedza mari inoshandiswa nenyika mukutenga mukaka kubva kune dzimwe nyika. Godwin Mangunjwa anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wekambani iyi vaCallum Firupi vanoti pasi pechirongwa chemafuro icho vari kuita nenyanzvi munyaya dzekurima dzeGrasslands Research Station, mombe idzi dzichange dzichidya huswa hwekudiridzira chete. Vati chirongwa chese chemafuro chinokosha $1.6 million, uye mari iyi inosanganisira kutenga mombe mazana mana, mbeu yesora pamwe nemichina yekudiridzira. Mutevedzeri wemukuru anoona nezvekugadzirwa kwezvinhu mukambani iyi Vanyasha Chidzambwa vaudza Studio 7 kuti chinangwa chikuru chechirongwa ichi kuwedzera mombe dzemukaka nemukaka wacho.
Toda kuti tuwedzere mombe tichienda kumafarm tichishandisa yatinoti pasture, kureva kuti mafuro, because kazhinji kacho mombe vazhinji varimi vari muno vari kuita zvokungofidha mombe dziri mumatanga, asi tiri kuti isusu tikaisa mafuro, mombe dzikaita zvokufura mumafuro, zvinodzikisa mutengo wekugadzira mukaka zvakanyanya. So chirongwa ichi chiripo pakuti tuwedzere mukaka chekutanga. Chechipiri, chiridyuse cost yekugadzira mukaka, chekuti isusu tikaita zvekumafuro tengo wechikafu wemombe unorejistika ne tikangoti 2/3 kubva pacost yekushandisa feed chete chete.
Vachidzambwa vati vari kushanda nehurumende pamwe nemamwe makambani ekunze pachirongwa chemafuro, uye kana chikamu chekutanga chechirongwa ichi chikabudirira, chirongwa ichi chichavandudzwa.
Tine mapartners atinawo vatiri kushanda navo kubatanidza nehurumende yedu kuti tiwane mafarms nemafuro neseed neirrigation zvinenge zvichibatsira kuti tigadzire mafuro aya mombe dziyadzouya. Pari zvino tine mombe dzedu dzinokwana 400 mazana mana dzatiri kuti dzaakutouya kuti dzitange chirongwa ichocho, asi dzichauya dziri muzvikamu muzvikamu. Chikamu chekutanga chinenge chine zana, chimwe zana, chimwe zana pamwedzi wega wega.
Pro Dairy iyo yakatanga makore mashomanana apfuura yakatenga mishina yekugadzira mikaka inokosha mamiriyoni mana emadhora, uye inokwanisa kugadzira malita 3 million, asi pari zvino muchina uripo uri kuburitsa mukaka uri pasi pemalita miriyoni chete. Vafupi vati Zimbabwe inoda malita 10 million emukaka mwedzi wega wega, asi makambani ese emukaka munyika ari kutadza kugadzira mukaka unokwana nyika yese. Vati kunyange hazvo zvakadaro Kambani yavo iri kuronga kutengesa mukaka wayo kunze kwenyika uye yakatotanga kuendesa mukaka kuZambia. Vati vari kuitira izvi kuti vawane mari yekunze iyo inodiwa nenyika mukutenga mishina nezvimwe zvekushandisa muma industry kunze kwemukaka wakasiyana siyana wakaita semas, sawa sawa, nesteri nemimwe. Kambani yePro Dairy inogadzirawo zvinhiwa zveRevive. Ndakamirira Studio 7 kuruwa ndini Godwin Manguja.
Mukuru wesangano revarimi reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vanoti varimi vanogona kurasikirwa nemari nekuda kwekukanganiswa kwezvirimwa zvavo mumwaka uno negonye rembundunzi rinonyanyozivikanwa zvikuru seArmyworm. Bazi rezvekurimisa reAgritex rakaburitsa mashoko anoratidza kukura kwakaita gowo rarasikirwa varimi naro richitaridza kuti zvikamu makumi maviri muzana zvakatoparara. Izvi zvinowedzera kudzika kwegoho renyika zvichitevera zuva rakapfurikidza mwero rakambopisa pakati pemwaka iwoyu. Tabata vaZakaria kuti tinzwe maonero avo nezvenyaya iyi.
Iri harisi dambudziko dzva munyika, idambudziko rinoitika nguva yose mumwaka uno tinenge tichirima zvirimwa zvedu zvakafanana nechibage. Idambudziko rarisinyanyanyisi kuita semaitikira rakuita makore maviri anoti rapera rimwe rino. Chegore rino nechekuti taita dambudziko rokuti mvura pane payakamboenda zvirimwa zvakawanda zvikaparadziwa, asi zveizvozvi mvura payazodzoka gonyeria ndoparazosumukazvi rozvobetserana kuti pakamboenda mvura paya tingati gohwo rakadzika. Uye iko zvino nekuda kwegonye irori gori roramba richienda richidzika zvakanyanya. Izvi zvinoreva kuti varimi vazhinji vaakurasikirwa nemari dzavo dzavakashandisa kuti vagone kurima mumwaka uno, kureva kuti profit margins panenge pasisina uyewo zvekare mari dzavo dzemainputs dzinenge dzoinda.
Mabhanga anozoteerera here kuvarimi vanotadza kubhadhara nezvikonzero zvakadai?
Hongu mari dzekumabhangi dzinowanzonzi hadziro hwine drought mari dziya. Doye mabhanga vanenge vakatotarisawo zvekare matambudziko akaita saiwaya kuti angagadziriswa sei. Asi isu somusangano wavarimi tinokurudzira zvikuru kuru varimi kuti kana taita dambudziko rakadai rokuti wanga wakakwereta, ichirega kumirira bhengi kuti vauye kwauri unotochimanya kunoti papa ndanga ndakakwereta. Azvoitika ndezvizvi, ivo vebhengi vouyawo vachionawo neziso ravo.
Iyo mishonga yacho irimo here munyika inogona kubatsira kurwisana nedambudziko regonyeri?
Mishonga hatina kumboita shortage, especially mumwaka iwo unowatiri mishonga yakazara munyika.
Totarisawo kuti hurumende iri kutsigirawo zvakadii varimi mukuedza kurwisana nedambudziko rechikonyeri?
VeAgritech taura kwatiri kutoita izvozvi vari pasi kuground chaiko navarimi vachiedza kuti vabatsirane nevarimi.
Avo vanga vari vaPaul Zakaria vachitaura parunare vari muHarare neStudio 7. Iko iye zvino tokuendesai kuna Tanonoka Wande weStudio 7 achikupai pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muRussia pamusoro peurongwa hwayo hwezvombo zvenyuklia.
Vatungamiri venyika dzeAmerica neBritain vaDonald Trump naAmai Theresa May vanobvumirana kuti mashoko akataurwa nomutungamiriri weRussia vaVladimir Putin pamusoro pekugadzira zvombo zvenyuklia akaipa. Mashoko aya akawanikwa muhurukuro yakaitwa parunare nevatungamiri vaviri ava. Vachitaura kumapazi maviri eparamende yavo sarudzo yemusi wa18 kurume isati yaitwa, vaPutin vakati Russia ine zvombo uye iri kugadzira zvimwe zvezvombo zvenuclear, vachiti zvimwe zvezvombo izvi hazvigoni kumiswa nezvombo zvenyika ipi zvayo kusanganisa America nesangano reNATO. VaPutin vakaratidzawo mifananidzo yezvombo izvi nemotikari dzinoshandisa simba renuclear dzinofamba pasi pegungwa kusanganisa zvombo zvemamissiles zvakatakura zvombo zvenuclear zvinogona kusvika kunyika ipi zvayo. VaPutin vakaratidza chimwe chezvombo izvi chaiita sekunge chakatewa kuenda kudunhu guru reFlorida. mutauriri webazi rekudzidzana nedzimwe nyika muAmerica, Muzvare Heather Newhart, vanoti kushaya hanya mukutaura nokuratidza mifananidzo kwakaitwa navaPutin hazvifaniri kuitwa nemutungamiri mukuru wakaita savaPutin. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa kusvitsa makore matatu murwiri wekodzero dzevanhu vaitaidza marava pambwa pamwe nenyaya dzemirizhonga dzine chekuita nezvematongero enyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga.
Kwa kuhisika, tisenda wa kufi.